musangano wanga uri eti provincial level. Saka zvimwe zvinga vasina kubuda zvakawanda zvatinofunga eti national level. Asi musangano waratidza kuti Minister of Education haina kugadzirira kuti zvikoro zvivhurwe. Ndo saka yanga yadana inonzi all stakeholders meeting pa provincial level kuti vanhu vapangane mazano. Zvabuda ipapo ndozvekuti zvikoro zvinokwanisa kuvhura chete tichienderana nemastandards akaseta neWorld Health Organization.
Mastandards amuri kureva aya akamira sei?
Rimwe ramastandards ndirinotaura kuti zvinofanira kuzovhura zvaratidza kuti denda recovid iri rinenge risingachipararire rabata zvikuru neMinistry of Health kana kuti rapedzwa harisisiko. Ndo zvinopa kuti zvikoro zvikwanise kunge zvidini zvichivhurwa. Zvimwe zviri kudawo varairidzi ndezvekuti hurumende inge ichikwanisa kupa anonzi madisposable masks kuvana vechikoro vanopfuura 4.5 million nevarairidzi vanopfuura 134,000. Zvekare hurumende inenge ichifanira kukwanisa kufumigeta zvikoro izvo zviri almost 10,000 kaviri pazuva, makuseni nemanheru pano vana vapedza kudzidza. Zvekare panenge pachidiwa ratio kuti ideredze tiende pa 1:20. Hapadiwi ratio zvega, zvinoreva kuti nezvokugara madesk aya akagadzirwa vanhu vaviri kana vatatu kugara. Zvinodawo kuti pava nemadheski anenge achigara munhu umwe kuti tikwanise kuti tiite social distance, uyezve nekuona kuti varayiridzi vamwe vapinzwawo basa nokuti varayiridzi vagara vari vashoma, uyezve hazvizokwanisi kuti tiite iyoyo social or physical distance inodiwa zvichienderanawo necovid.
Konyaya yezvikoro zviri kushandiswa mukurwisana necoronavirus yambokurukurwawo here?
Kune zvikoro izvezvi zviri kushandisa kuti vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti kuda vane covid vanenge vachibvawo ndokwavanogara muquarantine. Saka zvinofanira kuti kutoita risk assessment inenge ichiitwa neMinister of Education pamwe chete nemateacher unions neveMinister of Health kuti zvideclarewe kuti zviri safe before vana vechikoro pamwe chete namateacher vatsika kunenge kwakadaro. Pameeting haita ndokuti Minister of Education iri ill prepared zvikoro kuti zvivhurwe zvikuru sei koto rino rechipiri. Kuzvipira kwehurumende kuti zviitike ndokuchazopa kuti zvikoro zvivhurwe nokukurumidza kana kuti zvinonoke kuvhurwa.
Munotarisira kuti hurumende ichatambira zvese izvi here, uye munoona sekuti vangazvikwanisa here sezvo vachigara vachitaura kuti havana mari yokuita zvinhu zvizhinji?
Tinotarisira kuti hurumende iite zvakatopfuura zvakadiscussa izvi kuMount Pleasant, nekuti apa hapana zvekuda kuita shortcut. Tiri kudhila noupenyu hwevarairidzi, tiri kudhila noupenyu hwevadzidzi kana kuti vana vechikoro. Saka hongu hurumende inogara ichichema kuti haina mari, asi apa tinotokurudzira hurumende kuti ione kuti zvaita izvi kana tichida kuti ramangwana renyika rive nechiedza, uyezve kuti varairidzi nevana vechikoro vararame, uyezve nenyika irarame. Nokuti kuzvikoro uku kune vana vanobva kwakasiyana siyana. Tine zvikoro zvine vana vanosvika kuma 4,000. Saka tikada kuita shortcut kunoita mariro akawandisa munyika, uye tinouraya upenyu hwavana. Nokuti tinoziva kuti varairidzi ndio ma best managers ye human resource kana kuti the world's best resource inova yevana vadiki vanozova neramangwana rakanaka. Saka tinotarisira hurumende kuti ijekese pfungwa, idzikise pfungwa ende iite zvese izvi kuti zvikoro zvigozovhurwa zvakanaka, pane kuti tivhure tichida kuvhurira mariro.